Vachipa umbo maererano nemafambiro ari kuita chirongwa chekubaya vanhu nhomba yekudzivirira kupararira kwecovid-19 kuparamende, munyori mubazi reutano Dr. Jasper Chimedza vati zvipatara nemakirinika zvave kuremerwa sezvo zvichifanirawo kurapa zvimwe zvirwere zvisiri covid-19. Vati nekuda kwaizvozvo vave kuda kuti vese vanokwanisa kubatsira kubaya vanhu nhomba yecovid-19 vapiwe mukana wokuita izvi, vachiti hurumende yakatotambira chikumbiro chavo ichi. Dr. Chimedza vati masangano nemakirinika anoshanda akazvimirira pamwe nevamwe vanoda kupinda muchirongwa ichi vanokwanisa kuita izvi chete, vachiongororwa nebazi ravo uye vanofanira kunyoresa mumahofisi ebazi ravo mumatunhu ese munyika.
Where we are now going to disseminate the vaccine rollout to other partners and stakeholders who are willing to come on board the vaccination exercise. And this was supervised by our provincial medical directors in terms of selection and in terms of accountability. We were also going to be involving CSOs, involving the private sector. This is to increase the number of centers that will be vaccinating our people.
Tare kupawo basa rekubaya nhomba kune vamwe vanoda. Tiri kutarisa makambani nemasangano anoshanda akazvimirira kuti atibatsire mukubaya vanhu. Asi atanga achiita izvi achiongororwa nemaPMD edu ndiwo achasarudzwa nekuona mashandiro avanenge vachiita.
Dr. Chimedza vatiwo nekuda kwekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa nekurwara necovid-19, vashandi muzvipatara vari kuremerwa uye bazi ravo rave kutsvaga vakoti nevamwe vashandi vakasiya basa kuti vazobatsira muzvipatara nemakirinika.
I think currently we are also talking about looking for some health workers on retirement to come in as vaccinators and others who are willing to come as part-time, because we are really also we are not comfortable seeing these queues.
Tiri kutsvaga vamwe vave pamudyandigere kuti vazobatsira kubaya nhomba nekubatsira rimwe basa muzvipatara.
Vakurudzirawo paramende kuti ivabatsire kutsvaga mari nezvimwe zvinodiwa kuitira kuti vakwanise kufambisa zvirongwa zvavo zvekubaya vanhu zvakanaka mumatunhu ese munyika. Mutungamiri wesangano unomirira machiremba anoshanda akazvimirira Dr. Johannes Marisa vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nehurumende rakanaka chose, vachiti richaderedza mitsetse muzvipatara zvehurumende nemakanzuru.
Tinoona kuti iyi nyaya inoita kuti vanhu vanga vakuita mitsetse yakawandisa kumapublic hospitals kana kumaclinics zvivarerukire chaizvo, nokuda kwekuti iko zvino vanenge vakukwanisa kuwana vaccination pamacrescenders angava masurgery, angava makliniki, angava mahealth institutions akangorejista muno munyika yeZimbabwe. Zvinova zvinoita kuti tinowedzera nhamba yevanhu vachange vachizowana vaccine iyo kana tinhomba iyo yecovid-19.
Vakambo vegurukota rezveutano panguva yehurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nehurumende rakanaka uye ndiro richaita kuti nyika ikwanise kubaya vanhu vayakaronga kubaya kudzivirira kupararira kwecovid-19.
Ndorega danho richaita kuti tione tichikwanisa kumita matargets edu. As long as nhomba yacho ichiuya zvakanaka, tinomita matargets edu okuvaccinata 10 million people by the end of the year. Saka tinopa kutenda kukuru kuti vazviona zvavakodzera kuti vaite danho iroro. Ehe, rinoda monitoring yakawanda kumeka shure kuti hapana abuse inozoitika. Asi ndiro danho chairo rokuenda.
Dzimwe nhengo dzeparamende hadzina kufara kuti kumaruwa makirinika ari kure nevanhu, izvo zvinoita kuti vanhu vasabayiwe nekukasika. Asi vachimedza nechikwata chavo vati dunhu rega rega munyika rine chikwata chinofamba chichibaya vanhu munzvimbo dziri kure nemakirinika, uye mamwe matunhu makuru ane zvikwata zviviri zviviri. Vati kunyange hazvo vanhu vakambotanga vachiramba kubayiwa, pari zvino vanhu vave kuita chamuramba mhuru vakananga kuzvipatara zvekuti vamwe vave kutotadza kubayiwa. Nezuro vanhu zviuru zviviri nemakumi mashanu vakabatwa necovid-19, ukuwo vanhu makumi anomwe nevapfumbamwe vakafa nedenda iri. Vanhu zviuru makumi matatu nezvina nezana nemakumi mashanu nemumwe 34,151 vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga pamiriyoni imwe chete nezviuru mazana mana nemakumi mapfumbamwe neimwe nemazana mana nemakumi mapfumbamwe nevatatu 1,491,493. vanhu zviri zvinomwe nezana nemakumi mashanu nevatanhatu 7156 vakabayiwa nhomba yepiri nezuro. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba iyi pazviuru mazana matanhatu nemakumi masere nezvinomwe nemazana maviri negumi nevatanhatu 687,216. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vese munyika senzira yekudzivirira kupararira kwedenda recovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.